Vanhu vakawanda munyika vanoti upenyu hwavaomera zvichitevera kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika. Mumwe wevanhu ava vaGodfrey Banhwa vanogara mumusha webudiriro muno muHarare vanoti vakabudirira muzvidzidzo zvavo zvedevelopment studies pane imwe yunivhesiti yemuno asi vanoti vave nemakore matatu vagere kumba. VaBanhwa vanoti vava kuswera vachigeza motokari dzevanhu mudhorobha kuti vakwanise kuchengeta mudzimai wavo nemapatya avo.
Nyika yedu yaoma iyi. Ezvinezvi chikoro chiripo, mapepa aripo. Bati kuti utsvage basa hakuna kuva ruriwanika basa. Tiswera tichitogeza motikari kunoko. Tichitati tiwanewo ma5 rand madhoradhora atinenge takupuhwawo nevanhu kuti tikwanise kuchengeta mhuri dzedu umba. Asi indastiri yese hakusisina kana chinhu chiriko. Kwakatovharwa kwese. Saka mawani.
Muzvare kudzai Chiwanza vanogara kuSouthaton vanoti kuoma kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika kwanyanya kuomera vanhukadzi vachiti chipfambi chizhinji chiri kuitwa munzvimbo dzakawanda munyika chiri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Muzvare Chiwanza vanoti kushayikwa kwemari kwava kukonzera kuti madzimai mazhinji atadze kutenga zvipfeko zvemukati panguva yavanenge vachitevera.
Pari zvino upenyu hwatiri kurarama hwatiomei nekuti tikatarisa mararamiro edu yevanhukadzi zvinhu zvinenge zvaoma. Zvakafanana nekumacolleges, vanasikana vaakuenda kunoita chifambi kuti vange vanokwanisa kuwana mari yekuti vatenge masanitary pads nezvimwe zvinoita kuti vabatsirikane pakurarama.
Nekuda kwekuoma kuri kuramba kuchiita upenyu, vanhu vazhinji muHarare vave kutsvaga zvinhu zvingavararamise. Amai Gertrude Govere vanogara muGlenora vanoti mushure mekuenda papenjeni makore mashanu apfuura vakaona zvakakodzera kuti vatange kuswera vachitengesa matohwe, tsubvu pamwe nemasau mudhorobha vachiti penjeni yavo ishoma zvikuru zvekuti havakwanise kuteerera imba yavanogara nemhuri yavo.
Mhuri yakaomerwa. Vana kuchikoro izvozvo pazviri kuvhurwa hatizoti tinodii, tinotengesa kudai tiri mavhenda. Tiri mavhenda kudaroka. Mari yacho kwangogara hakuna. Yobva yazotiwo kanzuru yacho. Utotadzozva kuti vanotida here kana kuti varoda kupedza vanhu. Hautomboziva. Hakuna mari, upenyu huri kurema. Handizoti hurumende yotodii nesu. Bhozi kwatakanzi tinotengesera kwacho uko hakuna kana anofambako. Iko kwagara munyika macho hamuna mari chero kana kufunga kuita zvimwe zvinhu. So choti ndoitei kugara panapa hakusi kuda, but kuti hatina kana imwe alternative yekuti unoti ndinoendawo kana kudi. Zvakatongooma zvinhu zvacho.
Amai Govere vanoti vanobva kumamisha vachivahodhesera michero yavanotengesa vanenge vakatarisirawo kuwana chouviri pamichero yavo, asi nguva zhinji vanogara vakashaya mari yekuvapa sezvo vachiti mari inenge yaperera mukubhadhara mafaindi kukanzuro yeHarare iyo isiri kubvumidza vanhu kuti vatengesere kunzvimbo dzisina kutarwa. Vanoenderera mberi vachiti havasi kuda kuenda kunzvimbo dzakatarwa nekanzuro idzi vachiti mari yavanowana mukutengesa kwavanoita haikwane kuti vabhadhara mitero kukanzuro pamwe nekuchengeta mhuri yavo.
Zvatinotengesa izvika tinotoigirwawo nevanobva nazvo kumamisha vachiuya kuzohodhesa. Saka pano yarubva kumushando uyo akapega mari yake achingofunga kuti ari kuya kuHarare kune mari. KuHarare kwacho hakuna mari. Saka zviri kutore maende zvina tiri kuona zvese zvindakazvitora zviri fresh izvi. Zvakutooma nekusvava izvi zvacho hazvichatombotengeseka ende mari yacho inenge ichipera ukatengesa shoma oidya ipapo. Tinozoti ndohodha nei next round hatitoziva.
Vafara ikabesha vanogara kumbare vanoti vanoswera vachitsvaga chero munhu anenge achida kubatsirwa kutakura zvinhu pamusika kuti vawane chouviri. Vakabesha vanoti havana chavari kuona chiri kuitwa nehurumende kuedza kugadzirisa upfumi hwenyika.
Munome vangu, kuti nditoziva kuti ndozvigona sei ndeni chitonyepa nekuti tokurarama kunge shiri kurarama kwekuti nhasi ezvinezvi chana chandawana hanzive kuti next minute ndowana rechimwe kana ndinodya chii. Mararamiro atiri kuita ezvinezvi ndeyekuti ukangowanawo kana munhu anoda kusimudzirwawo kana kanhu akagadzirwa pakopo 5 rand mhuri yatose mhuri yatoonawo mavheji nekutorarama kuonesana kuti inini zvandawana mavheji ako ari panext pangu apa hambowana something tikutosheya chatawana nekuti ezvinezvi zvinhu zvaoma kusvika pakadzamba dzamashaipo.
Nekugaro chema-chema kuri kuita veruzhinji, vamwe vanhu vakaita saamai Govere vanoti hurumende yava Robert Mugabe inofanira kutsvaga nzira dzekuvandudza upfumi hwenyika nekukasika. Amai Govere vanoti zvinhu zvakamboita nani pakaumbwa hurumende yemubatanidzwa muna 2009 asi zvinhu zvakazotanga kuoma zvakare pakaitwa sarudzo dzapfuura.
Upfumi hwenyika indofunga kuti hugadziriswe ka hunoda kutogadziriswa nevari panyanga dzawo. handizivi kuti zvii zvakamboita kuti zvinge zvanga zvatinakei mumashure umu. Ndongoti kusvika muna 2012, 2010 zvinhu zvaive nani. But iye zvino ii zvanyanyisa, munhu wese ari kungochema. Saka dai va vachigonaka vazvigadzirisa.
Asi vakabesha vanoti chave kutodikanwa ndechekuti pambotsvagwa imwe hurumende ine pfungwa itsva dzinogona kufambisa upfumi hwenyika zvakanaka.
Takanga taiteerera State of the Nation address ichitaurwa chifamba mwe ndopashavaya chimwe zvinhu zvinogona kuti hati nyika inei ive nepunduso. Tikaramba futi takachimbosimbisana nekuti vamugabe pavaiva vachipinda muhurumende vakanga vatipromisa zvinhu zvakanga zvakati wandei. Asi imani takutoona kuti chakutoiwa iko zvino ndechekuti dai hurumende pachayo iriyo yatombochinja nekuti hatisi kuona mumwe mukana. Takabva mumwe mangoda zvauya tichararama takaona kuti nzara inongouya. Saka hatichaziva kuti isusu muno munyika muno mune here mune here solution kusada kunge hurumende yatombochinjawo. Ndo yapfungwa idi yatanayo kuti pamwe ndo kwatongoone hope yedu yekuti pamwe ndo kunogona kuti hati vanhu yanzara ka munhu ane nzara mwana wamai vangu akaomerwa hauzoziva zvekufunga. But tinofunga kuti pamwe zvikambochinjawo zvingaite zviri nani.
Vamugabe vakaudza nyika svondo rapera kuti hurumende yavo ichashanda zvakasimba kusimbaradza nyaya dzezvekurima kuitira kuti upfumi hwenyika husimukire. Hurumende yavo inoti chirongwa chekuvandudza upfumi hwenyika cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zim Asset chikazadzikiswa chinogona kusimudzira upfumi hwenyika uhwo hwagwadama. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe ikasawana chikwereti chimwe chakakura kubva kunze kugadzirisa upfumi acharamba ari manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.